manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 21 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU PF vopomerwa mhosva yekupisa misha yevatsigiri vebato rinopikisa reCCC kuchilonga kuchiredzi South. Asi vebato reZANU PF mumasvingo vanoti havanei nezviri kuitika zvose zvemhirizhonga dzinonzi dziri kuitika kusanganisira munyika yose. Darere High Court rati zvakakosha kuti nyaya dzese dzine chekuita nesarudzo dzipedzwe kumatare nekukurumidza. Tichakupai zvabuda makwikwi enhabvu yemadzimai eFIFA Women's World Cup 2023 ari kuAustralia neNew Zealand. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuramba ichikwira munyika nekuda kwekuswedera kwaita sarudzo vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU PF vari kupomerwa mhosva yekupisa misha miviri yevatsigiri vebato rinopikisa reCCC pamwe nekutandanisa vamwe mumisha yavo mumatunhu akasiyana siyana munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vatsigiri vebato reCCC vanoti vaFifas Magezani pamwe nava Anfiniwe Velemu vekuchilonga vamuka dzimba dzavo dzave madota mushure mekupiswa varere zvaita kuti varasikirwe nemidziyo yakawanda. VaVelemu vanoti vakapisirwa nekuti vanotsigira bato reCCC iro ravari kubatsira kutsvaga rutsigiro vachiti vakambovimbiswa svondo rapera nevamwe vavanoti ndevebato riri kutonga reZANU PF risarudzo zvichaitwa ivo vave muguva.
Ndakapisigwawo imba yangu madekwe kumapasti 2 ndopakatsva imba yangu saka mukadzi wangu akazobuda kuma half past 2 akaona imba ichitsva ndobva ndimutsa kuti baba mwana imba yakudii imba yakutsva bhadzi ndakana action ndakaita bhozi chero denga reimba nechizvese zvanga zvatowira chii zvanga zvatowira mukati.
Vanoti vakatotiza pamusha pavo vachitya kuzovingwa pakati peusiku vakaurawa vachiti vanotyira mhuri yavo iyo yakasara iri pamba nemudzimai wavo. Kuchipinge umwe mutsigiri weCCC vasame uchavasema vanoti vari kugara vachitya mushure mekutyidzirwa zuva nezuva nevatsigiri veZANU PF vachinzi kuchauya mauto ekuMozambique kana vakasavavhotera.
Vanoruka pachivhundusirwa mudzimba nemaZANU PF vachinzi pakata zvisirizvo tinokukuvadzai tichakuurayai ende pachaiva vanhu vachabva kuMozambique vachaiva zvichirasha vanhu vari muno vachikuvava musingazivi kusvika maita kwavo.
Kubhindura mutsigiri weCCC vaEdmotanyanyiwa vanoti vatiza musha wavo mushure mekudzingwa pavaishatira kuchipadze vachinzi vanotsigira bazi reCCC.
Handisi pavatapo zvokuti nditori kusangwa ndinombozva upenyu hwangu kuti wakamira sei because vanhu vezama vangu anongondifonera ndakafonwa nomumwe anonzi Tunje ndakafonwa zvikanzi upenyu hwako hei haunombomira zvakanaka hei iwewe ndoda tinoziva nditoshanda pese bhizinesi iye ane nzvimbo yako yaanoshanda.
Ndafana kubata chigaro chemuteedzeri wemunyori munyaya dzesarudzo muCCC amai Ellen Shiriadienga vatenda kuti vagamuchira nyaya idzi kubata ravo vachiti zviri kuitika nyika yose asi zviri kureva kumatunhu anoti masvingo Mashonaland Central Mashonaland East pamwe nekumidlands.
Mhirizhonga iyi iri kukonzeresa nebato reZANU PF kuvanhu veCCC iri kuratidza pachena kuti bato iri riri kutya zvachose kuti kana zvikaikukaitika sarudzo dziri pachena munyika apa vanhu vachipuwa mukana wekusarudza vatungamirwa vanoda vanoziva kuti hapana chavanonhonga kana kuti pakuhwina.
Mhirizhonga iri kuwanda munyika kunyange mutungamiriri webato reZANU-PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachigara vachikurudzira runyararo munyika. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU-PF waChristopher Mutsanga kana womushandi mukuru muhofisi yezvekufambisa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugadi sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye pataenda pamhepo vanga sati vapindira mubvunzo yatavatumira. Asi mutauriri weZANU-PF dunhu remasvingo vapepika Chiwewe varamba mhosva iri kupomerwa bato ravo mudunhu remasvingo.
ZANU-PF haitsigiri mhirizhonga. ZANU-PF haiti zvemhirizhonga. Muongororo netsvagurudzo yatakaita takaona kuti vemapato anopikisa ndivo vari mberi kukonzera mhirizhonga.
Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati vanga vasati vatambira nyaya dzemhirizhonga idzi muhofisi mavo.
Ndichacheka na officer commanding province kuti kune maripota akadaro.
Asi neTCC vanoti kunyange vamhangara kumapurisa hapana chinoitwa uye dzimwe dzenguva ndivo vanopedzisira vasungwa. Mune imwewo nyaya vari kumirira bato reTCC kuchivi South vadanisa Chikondere nhasi vapinda mudare rekuchiredzi vachipomerwa mhosva yekubira mutsigiri weZANU-PF vatizirai pedzisai mombe yavo kwachivi. Gweta ravachikondere vaFrank Chirairo vanoti vanzi vadzoke kudare musi watunya mavhuvhu gore rino.
Tangowirirana kuti dai musungwa atongwa achibva kumba musungwa ndobva atopiwa masamanisi okuti adzoke kudare musi wa 2 August 2023 painozotongwa nyaya yacho.
Vachirairo vanoti nyaya iyi haina maturo vachiti ine zvematongero enyika sezvo vachikondere vari kukwikwidza musarudzo. Hatina kukwanisa kubata gweta ravapedzisira kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Takamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Dare reHigh Court rati zvakakosha kuti nyaya dzese dzine chekuita nesarudzo dzipedzwe kumatare nekukurumidza. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apo vanga vachinzwa nyaya yakakwidzwa kudare nebato rinopikisa reMDCT richinyunyuta nekwanoti kusabatwa zvakanaka kwakaitwa nhengo dzaro makumi masere nenomwe 87 nekomishini inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission ZEC. Mutongi wedare reHigh Court vapisirai kwenda vati vatongi vematare vakabvumirana kuti vanofanirwa kupedza nyaya dzose dzine chekuita nesarudzo nechimbi chimbi. Vakuenda vati nekudaro vari kunyunyuta nevamhangarirwa munyaya iyi inovezek vachapiwa mukana wokunyora zvakaitika uye zvavasiri kugutsikana nazvo mumagwaro euchapupu kudare kana kuti affidavits pane kuti vazopa uchapupu hwavo mudare mbune vachiti zvichaita kuti vakurumidze kunzwa nyaya iyi. Vakuenda vati kana vakagutsikana nezvinenge zvanyorwa mumagwaro aya vanogona kutura mutongo wavo nekungoverenga maaffidavits aya. Gweta riri kumirira MDCT muzvinafundo Love More Maduku vatenda kuvatori venavo kuti zvindizvo zvaitika mudare.
Tabvumirana nesu veMDCT varomira MDCT nemagweta eZimbabwe Electoral Commission kuti taakuchiisa umboo hwedu hwese papepa. Tingatura maguzuva kana 8 tichipa evidence. So taakunyora zvinhu zvedu papepa nezvatinenge tichiatingati maarguments edu tomaisa nemande musi wa24 veElectoral Commission vachanyorawo umbo hwavo papepa nemaarguments avo kuisa papepa.
Muzvinafundo Madhuku vati zvanzi vange vaita izvi nemuvhuro unouya.
Judge paachareceiva zvinhu izvi na10 AM musi we25 ndopaanotimatarisa ona kuti achada zvino here. Kana pasina zvimwe zvaari kuda andotipa judgment yedu kubva ipapo kuenda mberi.
Bato reMDCT rakakwira kumatare richinyunyuta nedanho rinoti rakatorwa neZEC rekuramba kuti ribhadhare mari dzenhengo dzaro makumi masere nenomwe pamwe chete kuti dzikwanise kunyoresa nedare renomination court. Muzvinafundo Madhuku vati zvakafamba negwara vari kutarisira kuwana mutongo kubva musi wechitatu chinouya. Vachitaurawo nevatori venhau mutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vati vave kufa kufara kuti nyaya yava kunzwikwa nechimbi chimbi.
Kufara kuti nyaya iyi yakunopedzwa zvechimbi chimbi. Chitarisa magwaro aripo. Asi chokwadi ndechekuti Zimbabwe Election Commission iri kukanganisa campaign ye MDC. Vanhu vari kuramba kuti ma candidates edu apinde havazi vanhu watiri kukwidzana navo vakafanana neZANU PF kana Triple C kana mamwe mapato. Zimbabwe Election Commission pachayo, saka tiri kurwisana na referee asiri kutonga zvakanaka.
Vamonzora avo vati vari kutarisira kukunda munyaya iyi vati zviri kuitika izvi zviri kuvakanganisa kutsvaga rutsigiro iko kwasara mazuva mashoma shoma ekuti sarudzo dzanyamavhuvhu dziitwe.
Kwikwidzi vedu makandidati edu akupiwa less than 30 days zviri unfair kuMDC izvozvo.
Izvi zvatsinirwa navawoton njanjasi vari kuda kukwikwidza vakamirira bato rekuwadza na West.
Tikakanganisa because hatizori time yakakwana yekukambeina yusi zvinotivhiringidza sitere ndopane dambudziko redu.
Gweta rezek vatawanda kanengoni vati vanga vasingakwanisi kutaura nevatori venhau pamusoro pezvabuda mudare vachiti vanoda kumbotanga vapira ava vari kumirira vezek. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti kuwaniswa kwemabasa pamwe nebudiriro rezvivakwa zvenyika zvinobva chete mukunge vana veZimbabwe vadyara mari dzavo munyika kwete kuchiva budiriro redzimwe nyika kana kuti kungotarisira kuhurumende. VaMnangagwa vataura mashoko aya kumusangano wakanangana nebudiriro munyaya dzekutakurwa kwezvinhu weInfrastructure Summit uyo wapinda muzuva repiri nhasi kuVictoria Falls. Pamusangano uyu pabudawo kurudziro yekuti pave nezvirongwa zvinosanganisira zvekurodzwa kwenjere dzekutakurwa kwezvinhu mukutungamira uye kumutsiridzwa kwekutakurwa kwezvinhu nezvitima. Musangano wemazuva maviri uyu wakarongwa nebazi rezvekutakurwa kwezvinhu uye uri kupindwawo nenyanzvi munyaya dzekutakurwa kwezvinhu dzinobva kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachange vari pakati pavamwe vatungamiri wenyika dzemuAfrica vachapinda mumusangano wepiri wezveupfumi nekugara zvakanaka kwevanhu weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum uyo uchaitwa kwemazuva maviri kuSt Petersburg kuRussia mukupera kwemwedzi uno. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika razivisa kuburikidza negwaro kuvatori venhau kuti vaMnangagwa vachaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava pamwe nevamwe vakuru muhurumende. Musangano wekutanga wakaitirwa muSochi kuRussia kwakare muna 2019. Uyu musangano uri kuuyawo mwedzi mishoma America yabvawo kuita musangano wayo nenyika dzemuAfrica weUS Africa Summit. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha.
Ukokwa kwapresident Mnangagwa kuti vainge vachienda kuRussia kumusangano weRussia neAfrica Economic and Humanitarian Forum kunenge kunoratidza ukama hushamwari nohusahwira hweZimbabwe neRussia hwakabvira makare kare enguva yehondo yechimurenga. Saka kubvira 1980 ukama uhu hwainge huchisimbiswa kunzira dzakasiyana siyana kunoratidza ushamwari noukama nohusahwira hwenyika yeZimbabwe neRussia.
Iwo musangano weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum wakakosha zvakadi?
Uyu musangano wakakosha chaizvo mukuzvidzana kweZimbabwe neRussia kunyanya nguva dzino Russia iri pakati pehondo neUkraine. Ukraine ichinge ichisupportwa naana America neshamwari dzayo dzekuEurope uko, uku Russia inenge ichidawo kuzama kusimbisa ukama hwayo nenyika dzainowirira nadzo kana kuti dzayakawirira nadzo kubva kare takaita sana Zimbabwe nedzimwe dzomu Africa. Saka zvino zvakakoshera Russia chaizvo kuti inge ichiratidza kuAmerica kuti tine shamwariwo dzedu, tine zvimwewo zvatinokwanisa kuita, misangano yatinokwanisa kuita tichiitawo makuhwa edu, pamwe chete nokuzvidzana kunyaya dzezveupfumi, Zimbabwe ichizenge ichiwanawo mari yokunze ichibva nokuRussia. Saka musangano wakakosha chaizvo.
Tinoonawo kuti America ine musangano wakada kufanana naiwoyu US Africa Summit. Tichionawo Russia yaita musangano wakadai. Tingati paita makwikwi here apa Professor Masocha pakati peAmerica neRussia?
Makwikwi agara aripo, makwikwi anoramba aripo pakati penyika yeAmerica nenyika yeRussia kana nenyika yeChina. Makwikwi okurima mari kana okama ushamari nousawira nenyika dzomuAfrica, nokuti ndo maitirwo anoitwa nyaya dzezveupfumi kwenyika zvebhizinesi.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kumasvingo nestudio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari, amai Janet Yellen, nhasi vati Vietnam yave bandiko rakakosha mukuwaniswa kwemasemiconductor apo apembedza kukura kwekudyidzana munyaya dzezveupfumi. Vataura mashoko aya mukushanya kwavo muHanoi nhasi. Vanorwira kuchengetedzwa kwemamiriro ekunze muKenya vari kuda kuti patorwe matanho ekurwisa dambudziko rekuwanda kwembatya dzakambopfekwa kana kuti mazitye muguta guru renyika iyi reNairobi. Vanoti mbatya dzakawanda dzakambopfekwa dziri kubva kuEurope, asi nekuda kwekuti dzinenge dzisina kusimba, zvikamu 50 kubva muzana zvembatya idzi zviri kuzopedzisira zvaraswa zvichikanganisa nzizi nenharaunda. Varimi vakawanda munyika vanonzi vari kuchema-chema kuti vari kunonoka kupiwa dzimwe dzemari dzavo dzechibage chavakaendesa kuGrain Marketing Board kana kuti GMB, izvo zvavanoti zvichakanganisa gadziriro yavo yemwaka unouya. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti mari iri kunonoka kuuya ndeiyo yavanofanirwa kubhadharwa iri mumadhora ekuAmerica, iyo inonzi inoiswa mumabhuku ekubhanga avo anoiswa mari yekunze kana kuti nostro accounts. Vachizivisa nezvekutengwa kwezvirimwa neGMB mwedzi mishoma yapfuura, gurukota rezvekurima vaEnchas Masuka vakazivisa kuti tani imwe chete yechibage ichange ichitengwa nemadhora ekuAmerica anoita $335 kana kuti $335. Pamari iyi madhora $200 kana kuti $200 inoiswa munostro account, imwe madhora $135 kana kuti $135 inobhadharwa iri mumadhora emunyika pachishandiswa mutengo wedhora rekuAmerica unenge uri pamusika wemari pazuva rainenge yabhadharwa. Varimi ava vanoti mari yemadhora emunyika vari kukurumidza kuibhadharwa, asi madhora ekuAmerica iri kunonoka kuuya zvakanyanya. Imwe wekuChegutu vano Mo Sunday ava vakaendesa matani 20 echibage kuGMB vanoti vave nemwedzi wose vasati vawana mari yavo yavanofanirwa kubhadharwa iri mumadhora ekuAmerica.
Ndakaendesa matani angu kuGMB mwedzi wapera. Ari kusvika pari zvino. Mari dzacho hatisati tabhadharwa. Saka manje hatizozivi manje kuti tichasakisa kuti pakuronga kwedu kuti tinge tichitenga mainputs. Nokuti zvichida angakwire ende zvingazotikanganisa pakuda kurima pamwaka unoteverera.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekuWirisha mudunhu reMashonaland East vaAmon Rusere vanoti kunonoka kubhadharwa kwemari yemadhora ekuAmerica kuchaita kuti varimi vakawanda vatadze kuita gadziro yakakwana yemwaka unouya.
Kunonoka kubhadhara kwave kuita varimi kuGMB kwakutoti vatengese chibage chavo kuvanhu vanotenga nemari pasi pasi. Asi mari yacho inenge ichibhadharwa ipapo ipapo.
Kunonoka kubhadharwa kwevarimi kunonzi kwave kuitawo kuti makoronyera atenge chibage nemari iri pasi. Izvo zvichaita kuti varimi vawane mari shoma pane yavanga vakatarisira. Ongororo yaitwa neStudio 7 kumatura eGMB ari mubhange Chinoi Live Jane Karoi nevhuti inoratidzawo kuti varimi vashoma vari kuendesa chibage kuGMB. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai naiwe PGT vanobvumawo kuti kunonoka kubhadharwa kwevarimi mari dzavo dzose kunoita kuti vasagadzirire sezvinotarisirwa mumwaka unouya.
Kunonoka kubhadharwa kunovhiringa murimi pakuronga kutengawo zvokushandisa nenguva kuti akwanise kurima nekudyara nenguva.
Amai GT vanoti varimi vanoitawo dambudziko rekuti muripo yemari dzavanenge vakakwereta kumabhanga kana kuti interest inowedzera kana vakanonoka kudzosa zvikwereti izvi kunyange hazvo isiri mhosva yavo.
Asi murimi oramba achibhadhariswa interest nemabhengi vasingaonewo kuti murimi anenge anonokerwa kubhadharwawo neGMB.
Asi mutauri weGMB munyika vaNixon Kanyemba vanoti vari kupa varimi mari dzavo. Vakanyemba vanoti kusvika svondo rino nechitatu vainge vabhadhara varimi mari inosvika mamiriyoni masere ane zana rezviuru zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$8.1 million uye madhora emunyika mabhiriyoni makumi maviri nematatu ane mamiriyoni matatu kana kuti $23.3 billion Zimbabwean dollars. Vanoti vanobhadhara varimi zvichienderana nemari yavanenge vapiwa nehurumende asi vanovimbisa kuti panopera mwaka uno murimi wose anenge abhadharwa mari yake.
Chatoda kuzvinza varimi ndechekuti GMB iri kubhadhara varimi zvichienderana nemari yatinenge tapiwa panguva nenguva nehurumende.
Patabvunza kuti zviri kuita sekuti varimi vashoma ndivo vari kuendesa chibage kuGMB, vakanyemba vanoti vanga vasina masigiri ehuwandu hwechibage chainge chaendeswa kuGMB nguva ino gore rapera. Asi vanoti pari zvino vatenga chibage chinosvika mametric makumi mana ematani munyika.
Ndiri chiri chibage kusvika nezviuru 19 July tatambira 40,000.
Vamwe varimi vanoti havasi kuendesa chibage chavo kuGMB nekukurumidza sezvo chichiri chinyoro nekuti vakachikohwa nekukurumidza nekutyira kuti chinobiwa. Vakanyemba vakurudzira varimi kuti vaende nechibage chishoma kana kuti sambo kuGMB kuti chinotariswa unyoro hwachinenge chinahwo kana kuti moisture content vasati vaenda nacho chose kunotengesa. GMB inoti haisati yave nehuwandu hwechibage chairi kutarisira kubva kuvarimi gore rino, asi hurumende yakazivisa muna Chivabvu kuti yaitarisira kuwana matani mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu echibage kana kuti 2.3 million tons. Hurumende yakabvisawo mutemo waimanikidza varimi kutengesa zvirimwa zvavo kusanganisira chibage kuGMB chete. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo yeWomen's World Cup Finals 2023. Chikwata chenhabvu chemadzimai chekuNigeria cheSuper Falcons chaita mangange 0-0 neCanada mumutambo wacho wekutanga mugungano reGroup B kumakwikwi e2023 FIFA Women's World Cup mumutambo watambirwa kuMelbourne muAustralia. Mune mimwe mitambo, Spain yarakasha Croatia ndirodzokorora. Ya rakasha Costa Rica 3-0 mumutambo watambirwa munhandare ye Wellington Regional ku New Zealand. Switzerland yarovao Philippines 2-0 munemwe mitambo wanga uri munhandare yeDunedin muNew Zealand makare. Zvimwe zvikwata zveku Africa zvinoti Zambia neSouth Africa neMorocco hazvisati zvatamba mitambo yazvo yekutanga. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukure nemuimbi wechidiki achiri kusimukira anorova musambo wechimanje manje weamapiano Crispin Tandazo Siwanda uyo anoimba ari kuGhana. Ngatinzwei achitsanangura muhurukure yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Confusion, temptation is knocking on my door.
Zitarangu njinezi Crispin Tandazo Siwanda. I was born ku Kublawa Ivo. Ndaka endo kwa Harare kwa high school kunoro kuziza ikoko.
Ndoka maga zidira wa uchishona mbichana?
Ndoka. Ndoka chaka zidira wa uchishona mbichana.
Kwa zema gitare izi, zaka tanga rini?
Zaka tanga kutara mbichana. Zaka tanga around 2016.
Mamuni makore mangana?
2016.
Saka wabereki waiti kudi mkomana achitanga kurova magitare aine 16.
Wanga singa fari na zi. Wanga singa adi kutiki njimuite. Waida kutiki njimuite jema buku uchichi. Yo music is as jai. Chimbo isu tapa sai.
Saka zvakazo famba sei kuti muchizonyatso tanga kurova tanzwa kuti maku gana ninyaya dzemanzi.
Saka nyaya iripo ndiyo kuti my main reason kuti ndiye kugana kunoku, I was coming to help my father. Anoita art culture. Saka ndakauya for that main reason. Then kunoku somehow I got entangled nenyaya dzemusic kids. So I remember there was one time where ndakaenda na mjara wangu kuno shanda samu yone certain project. Saka munhu wacho anga achiridza ngoma inotaura naye mbichana kuti ndara ndorowawo ngoma mbichana achimboteererai mangoma angu ndiudze kuti aufa.
Ndopa zvakatangira
ipapo.
Vari kuitambira sei mimhanzi yamurikurova?
Vari kuifarira sei. The reception is actually good.
Saka munoimba nechirudzi chipi manje kuGhana?
Ndaida kuti vanhu vakawanda kuGhana kuno kunzvimbo inimbo tragara kafan base kuno kuGhana. Saka I challenge myself kutry kutaura language yavo so that they can relate more. And everything. So now I tried that and I really responding well to it.
Vanokuteera iwo vanoda kunzwa mimhanzi yenyu nevasati vakukuzivai vanoda kukuzivai vanokuwana ikupi?
Vanongona kuma social handles on Instagram. Vanongona unfollow up at Crispin_music. Then on TikTok also my name is Crispin Tandazo Siwanda. You can find me there too as well.
Saka kari kunetsa kanonzi chiko zvinezvi? Kari kupisa ndanzwa kuti mune kamuri kubura izvezvi.
Pane kawani ndiri kudropa mangwana song yacho inonzi Happiness. Inongotaura ndokuti like chingoita be happy.
Yeah, as an African, I got the problem. Final question, all you want to them. My God save me for more summer man them. Enjoyment of my national anthem. When you are jolly, jolly, the world don't come confused. Happiness season, happiness season. When you are jolly, jolly, the world today break a ocean. Happiness season, happiness season. Yeah. I do some things my way. My God, they flow somewhere. Killing my vibe, nowhere. Yeah. Money, money, money. Yeah, you see me zombie. Telling me these stories. That's me working for 30 days. The pressure rising day. We just want to
Manga, mchinduwa kamboka nunze. Happiness, kaburwa kuAkra kuGhana uko nechikomana chekuZimbabwe Crispin Tandazo Siwanda angaichitaurawo parunhare ari kuAkra kuGhana kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru ano apo tiri kutarisa nezvekutsvagwa kwerutsigiro nevari kupinda musarudzo dzegore rino pamwe nemhirizhonga inonzi iri kukwira pamberi pesarudzo. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanofungidzira kuti vatsigiri vebato rezano PF vopomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga munyika. Asi vebato rezano PF vanoti havanei nezviitiko zvose zvemhirizhonga dzinonzi dziri kuitika. Dare High Court rati zvakakosha kuti nyaya dzese dzine chekuita nesarudzo dzipedzwe kumatare nekukurumidza. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mwina Praxidis Jeremiah.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithatheleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesihlanu mhla ka 21 Julikazi 2023 nguPresident Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje.
Ngikakhule eMathewuleni South ngo-2021 i-RRP iqala kwaba lenkinga yokuthi amakhansela amaningi agcine ethola imali le.
Ugqitshwe namhlanje edolobheni leVictoria Falls umhlangano wokuthuthukiswa komsebenzi wokuthwalwa kwempahla lokulungiswa kwemigwaqo yeZimbabwe.
Sinokusukumezayo ukuthi isifiso sethu lathi njengebandla and njengamakhandidati bekuyikuthi singene ekhethweni lathi sikhethwe nxa abantu bele confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them.
Abahluli bomthethwandaba waphezulu owe High Court bathi sebevumelene ukuphangisa ukuthetha izindaba zonke eziphathelane lokhetho ezisemadale okwamanje. Uhulumende uthi uMongameli Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum ozakhotshelwa kwele Russia mhla ka 27. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umhlangano oqoqo ngabogatsha lukahulumende olubona ngezokuthwala kwaZulu lempahla lokulungiswa kwemigwaqo uxoxisana ngehlupho ezivathelane lesimo semigwaqo elizweni ugqitshwe namhlanje edolobheni leVictoria Falls. Kwethula uNokuthaba Dlamini ekhona ngale eVictoria Falls.
Evula okusemthethweni lomhlangano oqale izolo, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu wakuleli ukuthi aziqhenye ngokuba inzalo ethi ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
If we have confidence in ourselves first.
Kufuze liziqashe ngelizwe lezwe njalo kufuze lazi ukuthi ukuze lizwe leli lithuthuke kumele lakhiwe abantu. Kufuze njalo sibe nenhloso yokwakha imigwaqo yethu ukuze indawo ngendawo ixhumane ukuze labo abafisa ukwenza zamabhizimusi kuleli bahugeke ukuze umnotho wethu ukhule.
Umnumzana Nkosinathi Ncube okhokhela uhlangothi olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Road Administration utshele lomhlangano ukuba imigwaqo eminingi ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland ikusimo esibi ngesizathu sokusweleka kwengcitshi eziwulungisayo.
Ngikakhule eMathebeleland South ngo-2021 i-RRP iqala kwaba lenkinga yokuthi amakhansela amaningi agcine ethola imali late ngoba esithi akabi nabantu abakwanisa ukulwenza ama-plans nalawo afuneka emgwaqweni.
Ugcizelele njalo ukuba babhekane lohlupho lwezakhamizi ngaphansi kwamakhansila la eziyala ukusebenza ngesizathu sokuwa kwesisindo sedola lakuleli.
Izakhamuzi lazo kumele zibuye zivale kube labantu abazimisele ukuthi hayi mina ngizoyithatha nalezi mdola ngoba bangabekela ukwenza njalo zothola ukuthi lokhu sihlalise kuwo.
Umnumzana Theodias Chinyanga ongunobhala kuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development ukhale ngokuthi isimo semigwaqo sibi ngoba ngoba eminingi inciphile ilamagodi njalo isigugudekile. Uthi kodwa ubunzima obukhona yikuba imali engena esitsheni sikahulumende incane, kudalwa yikuba iningi kalibhadali imithelo okuyikho okwenza ukulungisa imigwaqo kube nzima.
Silezivalwane ezihlala zikhonona ngesimo somgwaqo kodwa zingabhadali imithelo. Laba baqhubeka befuna ukulungisela imigwaqo ngezinga eliphezulu. Kodwa umbuzo usekuthini, ngobani abazabakhokhela leyo mali ngoba basebenza befihla imali zabo?
Umnumzana Christopher Shumba, okhokhela uhlangothi lwe-Rural Infrastructure Development Agency, uthi ezinye zezizathu imigwaqo ingalungiswa ikusweleka kokuzimisela kukahulumende, esipha umzekeliso womgwaqo wenkayi Bulawayo osugugudekile.
Umgwaqo lona wasusebangeni lokuphela, kodwa ngesizathu sokungazimiseli. Owayelungisa wakhalala wawuchiya. Sikhuluma kungiyakusela mgwaqo kodwa imali yaphuma eningi.
Abe-Transport and Infrastructure Development bathi ukulungisa ikhilomitha eyodwa yomgwaqo kubiza izigidi ezimbili zamadola emelika, 2 miliyoni okuyikho okubangela ukuba imigwaqo eminingi ichiyelwe phakathi, efana lomgwaqo osuka eHarare usiya koBulawayo owamiswa ukulungisa ukwehlukanisa ukuba yi-dual carriage way. Abohlangothi olweZimbabwe Institute of Engineers baveze ukudana ngezinga izifundiswa zakuleli ezibaleka ngalo yafeza ubuncithi bazo bokuba ngamanjinela kwamanye amazwe agoqela eLengilandi, besithi lokhu kufuze uhulumende akuhluzisise. Impendulo yembangela le uzayazi. Eminye emigwaqo esigugudekile igoqela osuka eBeitbridge uquma koBulawayo usiyathutshela enyakatho yemandebeleni eVictoria Falls, kodwa uhulumende usesungule uhlelo lokulungisa lomgwaqo emangweni weWange. Bathembisa njalo ukuba bazalungisa lo weKwekwe kusiya enkanyi usiyathutshela eLupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi. Omunye njalo abathembisa ukulungisa ngwekaroyi equma eBinga kusiya eVictoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Abahluli yomthethwandaba waphezulu owe High Court bathi sebevumelene ukuba baphange ukukhetha izindaba zonke eziphathelane lokhetho ezisemthethwandaba owamanje. Lelidale linqume njalo ukubana ibandla le-MTCT le-Commission ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission kumele babhale ama-affidavits besitsho icele labo kudaba lwamalunga awe-MTCT angamashumi phose athovamunemunye 87 adinga ukuvinyelwa ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emthethwandaba waphezulu owe-High Court, uMahluli Gwenda uthi isikhathi sokhetho sesifikile, sithi kumele indaba zonke zokhetho zilungisise ngokuphangisa. Kudaba lwanamhlanje lapho amalunga awe-MDCT afuna ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho, esithi alelwa lidale le-Nomination Court ngesizathu sokuthi lapho ezebhadalele indleko yokubhalisa bebonke izekhi yala ukuyamukela, isithi kayila mitshina yeswayipe. Igcweta le-MDCT umnumzana Love Momaduku ukhulume ngodaba lolu.
We will then accompany those affidavits of evidence with our own detailed legal argument.
Ibandla le-MDCT lezeki lizabeka ama-affidavits edalele umthethwandaba ngomvulo. Izeki izabeka amaphepha ayo ukuthi uMahluleli uzakhupha isinqumo sakhe esebenzisa lokho okuzaphuma edala.
Umaduku uqhubeke esithi uMahluleli uzasebenzisa amaphepha abo ukupha isinqumo ngodaba lolu kuvikezayo. Umaduku uthi udaba lolu soluthatha isikhathi eside, esithi kumele udaba lolu luzwakale masinya. Isinqumo sodaba lolu uthi sizazwakala ngeviki ezayo ngolwesithathu. Ozancintisa emele ibandlaleli koBulawayo uNkosazana Nobuhle Njiweni uthi udaba lolu luphazamisa amalungiselelo ebandlaleli.
Kakhulukazi sinokusihlukumezayo ukuthi isifiso sethu lathi njengebandla and njengamakhandidate bekuyikuthi singene ekhethweni, lathi sikhethwe nxa abantu bele confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them. So we feel like our rights are being infringed
ngokwaliswa kwethu ukuthi lathi siparticipate ekhethweni lolu.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye umsekelo webandla leli obesemthethwandaba uMnumzana Boas Mangamiso othi njengebandla bazachubekela phambili belwisa ukuba bavunyelwe ukuncelisa ukhetho.
Elizweni leZimbabwe vele kunjalo, kunjalo vele kumele kulwe. Ungayeki ukulwela amalungelo njengamaZimbabwens asiyindawo. So lokhu sikujwayele even ngesikhathi upresident Tsvangirai ekhona kwakuhlala kusilwa abantu babehlala besilwa towards an election.
Kule ndaba eziningi ezisemthethwandaba ezimelele ukwahlulelwa kunomination court zamalunga amabandla ezombusazwe aphikisayo adinga ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho ngolwesithathu. Idale le High Court livumele unkosikazi Elizabeth Valerio owebandla le-United Zimbabwe Alliance uza ukuba ancintise kukhetho ngemva kokwalelwa ngabe-ZEC besala ukuthatha imbadalo ngedola leZimbabwe lama-RTGS ngesikhathi ebhalisa i-nomination court. Kunje ibandla le-CCC lilabameli balo abalitshumi lambili 12 abamelele isinqumo somthethwandaba we-Electoral Court koBulawayo ukuze bazi ukuba bazancintisa loba hatshi. Ukuthi oncintisa ezimele uMnumzana Sevia Kasukwere laye umelele isinqumo seSupreme Court ukuze azi ukuba uzancintisa. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni we-Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum ozaqhutshelwa kwele Russia kusukisela mhlaka 27 usiyaphela mhlaka 28 kwilinyanga kaNtulikazi, lapho abazalobelana khona izivumelwano zokusebenzelana leziphathamandla zakwele Russia. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Livit Mgejo uthi umhlangano lowo uza kupha ithuba eleZimbabwe lele Russia ukuthi aqinise ubudlelwane bawo. Umhlangano weRussia Africa Summit ngowesibili ngemva kokuqhutshwa kwawuqala ngomnyaka ka-2019. Abaholi bamazwe aseAfrika bazahlangana lomongameli Vladimir Putin wele Russia bekhulumisana ngokutshiyeneyo okugoqela ubudlelwano kwezenotho. Lomhlangano ufana lalowo owasungulwa ngowayengumongameli wele Melika uMnumzana Barack Obama ngomnyaka ka-2014 owe-US Africa Summit, wona-ke owaletha ndawonye umongameli weMelika lenkokheli yase-Africa bekhulumisana ngokuqinisa ubudlelwano babo. Umhlangano weMelika lenkokheli ye-Africa owesibili lo uqutshwe ngumongameli Joe Biden nyakenye. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lofundisa ezombusazwe ekolitshini eleWits University kwele-South Africa uDr. Jethro Mpofu ngokuthi ubona njani umhlangano lo owe-Russia Africa Forum ozayo.
Umhlangano wona ungabe uqakathekile ebuhlobeni be-Russia lobuhlobo be-Africa le-Africa obudala kakhulu njalo ubuhlobo osobuzithola bumima nzonzo ngenxa yomumo womhlaba ukuphenduka kwama-superpowers lempi le yase-Ukraine osokusenza ukuthi ama-superpowers abuza amanye amazwe ukuthi wena umi kuphi, wena umi kuphi, wena umi kuphi. Ngakho bona ubuhlobo be-Russia ne-Africa bubalulekile, siyabazi njalo budala. Kodwa-ke nxa sokubuya iZimbabwe siba lesimanga ngoba ngaphansi bombuso weZANU-PF iZimbabwe yehlulekile ukusebenzisa lokugcina ubuhlobo bayo lomhlaba entshonalanga lempumalanga ngenxa yendlela nje yobuhuquluzi. Sokukaningi sizwile kuthiwa mega deals, izivumelwano ezinkulu, ama-contract asabekayo ukuthiwa asayiniwe, lawo ma-contract akaze alethe lutho phambi kwamaZimbabwe etafuleni lamaZimbabwe. Siwabona ku-Gold Mafia, siwabone abadlelana lohulumende leZANU-PF bethenga izimoto ezidulayo ezisabekayo belala phezu kwemali beqamela izitina zemali abantu beZimbabwe belambile. Ngakho kula nto singayitshayela izandla ngokuthi kuthiwe uMnangagwa uyesayina izivumelwano eRussia eziyabuya lomnotho. Akuzange kwenzakala njalo asithembe ukuthi kungenzakala namhlanje.
iRussia ngelinye lamazwe athuthukileyo asezisondeza kakhulu kuzwekazi leAfrika. Siyazi iMelika layo yenza inhlangano labakhokheli beAfrika inhlangano yeUS Africa Summit, kanti leChina layo iyazisondeza kakhulu kumazwe aseAfrika. Ungathini kahle kahle ngalokho, kuyini okwenzakalayo?
Kulombango baba, kulobudlwangudlwangu kubangwa iAfrika bathi ngesilungu yiScramble for Africa. Umbango lo umdala kusukela khona le kubo 1884-1885. Zonke lezi ke inkunzi zomhlaba ama superpowers afisa ukuthi iAfrika ibe isphere of influence or ibe indawo lapho isandla sabo lomlomo wabo okhona. Ngakho kulomncintiswano ukuthi onguye okhona eAfrika, onguye ophethe eAfrika, onguye othandeka eAfrika ngubani. Ubuhlungu nje ukuthi iAfrika kayikabi kwazi ukukusebenzisa khonoku kufunakala kwayo emhlabeni, ukuthi nxa kunje iwasebenzise lawa ke ama-powers alwela umngcele, alwela isabelo lapha eSouth Africa, ukuthi umnotho uze ebantwini, amandla aze ebantwini, le nkululeko ize ebantwini. In other words, ngesilungu, Africans have failed to take advantage of the interest economically and politically that Western and Eastern superpowers have in the continent. Behlulekile abakhokheli be-Africa ukusebenzisa ithuba leli lokufunakala kwe-Africa emhlabeni ukuthi kuze umnotho ebantwini base-Africa kuze inkululeko lenjabulo. Ngakho ikwehluleka kwezwekazi le-Africa lenkokheli zalo ukuthi lisebenzise leli thuba elihle kangaka.
Kumele ziluphathe njani izinkokheli zase-Africa lolu daba?
Kumele ziluphathe ngokuthi njengoba linamazwekazi angaka, linaziqhwaga zomhlaba, lifuna lokhu lalokho e-Africa, nathi sifuna lokhu. Kube nokuntshintshana, kube lama-trade-offs, njalo kube nama-concessions ukuthi hayi, imali izogubha igolide kuleli, yakhani izikole ezingaka, ligubha imigwaqo engaka, lakha amabhilidi angaka. Kwenzele ukuthi umnotho lo ngaphansi kwenyawo zama-Afrika, ama-Afrika awubone, awuthinte ngezandla, awuphile. Asikho okwenzekayo, okwenzekayo ukuthi bayabuya bezovuna, bathatha bawuthathayo bahambe. Sisibale sile mlindi engelagolide, imlindi engeladayimana, njalo lokho silambile. Bekumele ukuthi ngayo inkokheli zase-Afrika ziyakwenza ukuthi hayi, sizodla ngesilakho. Lokho okufunwa yiChina, lokho okufunwa yiRussia, okufunwa yiAmerica e-Afrika, bazokukhokhela, bazokubhadalela. I-Afrika isalela iphefumula ngcono. Akukenzakali lokho ba.
UDr. Jethro Mpofu ufundisa ezombusazwe ekolijini eLewits University elikwele South Africa. Limuzwe ixoxa lapho ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitane. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unobhala obona ngezemali kuhulumende welemelika uTreasury Secretary Janet Yellen uthi eleVietnam liqakathekile kakhulu emsebenzini wokulungiswa kwemishina emincane yokubunjwa kwemitshina emikhulu yakulezi nsuku eyentuthuko kwe-global semiconductor supply chain. Ngakho ke uthi kuqakathekile ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kwemelika leleVietnam. Inhlanganiso ezizimeleyo ekuzikumsebenzi wokuphathiswa kwempilakahle yengqondo lezibona ngabasakhulayo kwele Sierra Leone, abe Mental Health and Youth Advocates Groups, baxwayisa uzulu ngokukhula kodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa zohlobo olubizwa ngokuthi Kush kwabasakhulayo. IKush ibikwa ilungiswa ngemithi ehlanganiswe lezihlahla ezikuqela imbanje. Kuthi-ke iziphathamandla zesigodlweni se-Democratic Republic of Congo, iKinshasa, zibika ukubana umsebenzi wokulungisisa inkundla zemidlalo kulelo dolobho usukuzinga laphezulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulungiselelwa imidlalo emikhulu yamazwe akhuluma isiFrench, eye 9th edition of the Francophone Games, eqala kulelo dolobho mhlaka 28 Ntulikazi. Lanxa uhulumende esithi iningi labantu elizweni alisacitshelwa ugesi mahlayana ngohlelo lwe-power shedding ngenxa yokulungiswa kwesitishi sika-Unit 7 lo 8 ewange thermal station, ezinye izakhamizi zithi zilokhe zingawatholi ngoba kwezinye indawo alokhe ecitshwa. Umeli webulawayo edalela ephalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomiti ebona ngeziphathelane lamandla kagesi kuleli dale uthi u-Unit 7 lo 8 abakalunye okupheleleyo, njalo lokhu kuzabangela ubana u-Unit 1 lo 2 baphange bengasasebenzi okuzakwenza uhlupho lokusilela kwamandla kagesi luphenduke njalo. Utshele usandekile emhlanga we-Studio 7 ukubana olunye uhlupho ngolokwebiwa kwemitshina yama-cables osokubangele ukuthi inenge lihlale emnyameni. Asizweni ke exoxa kabanzi ngalolu daba kungoxoxo le ayenzile usandekile.
Yesibili amagesi kwamanye amalanga ayabekhona, kodwa okukhona ukuthi khona u-Unit 7 no-Unit 8 laba kukhanya ngesilungu kuthiwa ngakho constant. I-Ministry of Energy ithabe masinyane because i-Unit 7 no-Unit 8 basaqalisa kusaba okuthiwa ngama-teething problem. Kumele ngakuthiwa kuyayengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagesi aba maningi. Njengoba kulama teething problem u-Unit 1 lo Unit 2 madala kakhulu, ngathola ukho bayafaka imali ku-Unit 1 lo Unit 2 because sebeqede ngama teething problem sizafika ukuthi u-Unit 1 lo Unit 2 bazaba nama problem ama breakdown. Njengoba kuqanda kulezi nsuku amagesi ayafunakala kakhulu, ayadonswa kakhulu, ufica ukuthi amagesi one day aphezulu one day aphansi. Olokho kuhlupha ngathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe edontshiwe. Uzafica ukuthi abahlali bakobulawayo lokho-ke siba ne-problem yokuthi bathole ama-replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama-cables wona lawo izesi ingaba-refundi.
Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama-cables lawo?
Esayisikurekhomendile kulokuzeni ku-Ministry of Power and Energy ikuthi khona bahavese or bathathe ama-copper cables akhona ngathethi wonke ba-replace ama-cables lawa amatsha afakwa instead of ama-copper cables. Lukho okuzoyenza ukuthi kungabi le problem yokutshontshwa kwama-cables layenzakala. Angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khonokho.
Yes, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama-cables begwetshwa iminyaka eminingi ejele, akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo ngabagwetshwa balutshwane abagwetshwayo. Uzafica ukuthi khona kobulawayo yikho kutshontshwa kakhulu kakhulu ama-cables, uzafica e-Woodville kakhulu kulama-cables, ungahamba kuma-groups nje zonke kuyatshontshwa ama-cables inside kuyatshontshwa ama-cables ezindaweni ezithiyeneyo ama-cables ayatshontshwa. So kumele kube nesithengiselo esizayethusa abantu abatshontshayo ukuthi ama-cables angatshontshi umuntu yangena egesi.
Kodwa singathi kahle kahle isimo samagesi sesingcono elizweni?
Ngakathesi i-load shedding iba khona. Mina ngihlala eMachamshope, izolo bekune-load shedding, nje abanye abantu labo bekhuluma kuma-groups ukuthi bane-load shedding. So kutho ukuthi njengoba ngithile sithabe masinyane. Kwesinye isikhathi uzafica u-Unit 7 lo-Unit 8 kumele bayenze zi-300 megawatts per day, kodwa kwesinye isikhathi uyathola bayafika kuleveli yona leyo, kwesinye isikhathi bayehle kakhulu.
Ulo-ke ngumeli webulawayo edalela ephalamende unkosikazi Jasmine Tofa komiti ebona ngeziphathelane lamandla kagesi kudaleleli obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lomculi osacathulayo Yena ke ohlabela umdumo wembaqanga usiyabonga Justin Mbane odabuka elowagwere Chamba ohamba ngegama lakhe lezomculo elithi Gupta langempela. Asizweni ke ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chizasipanda.
Usiyabonga wasuka enkabazwe ukuyadinga amadlela aluhlaza eMzansi lapho azipha igama elithi Gupta langempela esebone amaIndia ayebizwa Guptas ayedume kakhulu eSouth Africa kwezomnotho. Asizweni kuye ukuthi uzalwa kubani.
Kombano eVungu endaweni yaseLwagwelo emaplazini farm number 27 elomculo iGupta langempela lakwaMsenda.
Sikhathi eside icula uGupta
waqala ukucula ngo 2020 lapho engangibambisane khona nensizwa ukuthiwa uzamtholo isikhukhula sasenkaya lapho sasishaya khona umculo kamasikandi. Ngase ngiyashintsha ke mina okwamanje ngenze amasingle asemathathu awodumo lombhaqanga.
Wathinteka ukungena kwezomculo ngokubukela nokulalela abanye abaculi.
Kwezomculo ngangibukela kakhulu kulensizwe yase South Africa igama layo kuthiwa uMashabane yakwaNongoma. Indoda engibukela kuyo kakhulu iyona engenze ngathanda lesici somgcobanyawo ingakho ingaze ngagcela woka ngena ngakuthanda. Nakhona sizosebenzisana siyaxhumana khona kuma social media.
Umculo kaGupta ngempela uyatholakala kuyo yonke indawo nasemakhasini okuzilibazisa kunye nasebulenjini be-internet.
Umculo wabi kwa-social media uyatholakala kwa-Facebook, kwa-WhatsApp, usazotholakala nakwu-Spotify, nakwu-YouTube. Nakuma-USB usazotholakala uma ngabe umuntu ezela kimi mathupha.
Usiyabonga uthi uzaphumelela kakhulu kwezomculo. Yikho nje eli Gupta langempela ngiyebesileyo kuhlelo wasa Boza Friday. Libe lempela sobe enhle igalungu ezetshisa sibanda. Siyabonga.
Don't need to.
Tembali ukholisile umculo okagupta langempela umculo ke womdumo wembaqanga. Lingakhohlwa ke namhlanje ku Live Talk ubana siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho olukhulu olokudinga amakansila, amalunga edale lephalamende kanye lomongameli lona ke oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo sithi libe lempela sonto elithukela ngu-Francis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.